very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, April the 13th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the role of women in politics, especially as the country prepares for the forthcoming 2018 general elections and thereafter. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Pano Pachina Chemadzimai, we stream every Thursday, Musakanganwe. We're also on the internet and you can find us at www.voazimbabwe.com and also www.voashona.com and www.voandebele.com. So don't forget.
Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
Yes, PJ, and we would just like to take this time to welcome you again if you're just joining us. And tonight we are on the Women's Roundtable looking at the role of women in politics, especially as the country prepares for the forthcoming 2018 elections and thereafter. What are your views on the issue? We'd like you to join in the conversation.
And today, Marv, Voice of America hosted a town hall meeting entitled 2018 Zimbabwe's Watershed Moment Beyond Elections. Guests at the conference included American Ambassador to Zimbabwe's Harry Thompson Thomas Jr., Dr. Chipo Dendere, whom we have in the studio right now of Gettysburg College, Dr. Tawia Katso, and Dr. Roderick Machekano. Zimbabweans from the diaspora and from home participated in the event at the conference and on social media. Amongst those that participated was African Union Mission Ambassador to USA, Dr. Arikana Chihombori.
PJ, I think we're actually going to take a look at an earlier interview that I had with her to take a look at what she had to say about our topic, because she couldn't, you know, join us on the program. But she's talking about the role of women in politics. And as we go towards the runner-up of the 2018 elections, what she's urging women to do, both at home and here abroad, people like you and me.
Yes.
So let's take a look at what the ambassador says.
I would like to bring to everyone's attention our perfect example of the role of women in a country. Let's go to Rwanda. Rwanda is the only country in the world with 64% female cabinet. When we can take the lessons learned from Rwanda 20 years ago, Rwanda was coming out of genocide. Today, Rwanda is one of the most well-run countries in Africa. And it is my personal belief that Rwanda is where it is today because we have women in cabinet. We have women making decisions. When you educate and empower a woman, you educate and empower a home, the children, the husband. You educate and empower a country. So to the women of Zimbabwe, my message to you is stay engaged, stay focused, and those of us women from Zimbabwe, let's support our women candidates, let's support female leadership, for through women, we will educate and we will empower a country. More to the women, more power to the women.
And we've also seen Kenya actually adopting, I think, a law that they also need to increase the number of female parliamentarians in the Kenyan government. What's your take on that?
I say bravo. Amen to that.
Do you see Zimbabwe going towards that? We see, you know, I know they have the proportional representation, but it looks like after some time it will fall off.
I think as women we should not wait for permission to do so. We need to take this bull by the horns. We need to stand up. and we should not wait for permission from the men. It's going to be up to us how far we go and how fast we run.
PJ, some wise words there from Dr. Chihombori Kwan, the AU ambassador to the United States here in Washington. And PJ, over to you.
Mm-hmm. And we are also lucky to have, you know, in some studio guests with us today. And I know it has been a long day. You also participated in our conference. I would like to welcome Dr. Chipo Dendere. And we're also going to be joined by Jackie, a young Zimbabwean who lives here in the United States. So I'll, for now, I would like to welcome you to our program.
Thank you, PJ. Thank you, Mav. It's always great to be with VOA.
Thank you so much, Dr. Dendere. You were one of the guests that were at this morning's meeting. Tell us a little bit, what was the highlight there for you, especially when we talk about the role of women in politics and the elections and thereafter?
Well, I think, so obviously it was one woman with three men there. Mm-hmm. So I think there's a lot to go with. But I think what worries me is that when we don't speak up or when we're not represented, then our issues don't matter. So we didn't really delve into the issues that affect women. Mm-hmm. And I think on my part, there's always the concern about the bias that I don't want to bring up women's issues because then it looks like we're just saying only women matter. Mm-hmm. And if there were more women represented, I think we could have a different conversation. But everything that we talked about affects women more. So when we speak about education, most families continue to make the choice to send their male children to school over their female children to school. And that has a direct impact on people's ability to contest in the elections, ability to vote. And it also affects the decisions that women make when it comes to politics. Do I engage? Do I withdraw from politics so that I can focus on the home? Am I too afraid to participate in politics because as a woman, maybe this isn't my space. Maybe I should not be occupying this particular space. Something else that also stood out to me is how men and women view the future very differently. I think women were often forced to think about the positives, right? That, okay, I have to keep going because I have these responsibilities. I have children. I have a future that I want them to be thinking about. But overall, I think it was a really good discussion. And I learned a lot. I learned a lot from the other panelists in terms of being able to speak openly to each other as Zimbabweans and being truthful about what's going on at home and what we can actually contribute and what we can't.
Mm-hmm. Thank you very much. I'll come over to you, PJ, just in Ndebele.
Yeah. Sela umugela kulabo abasanda kusixhuma umsakazo wethu weStudio 7 siku live talk kuhlelo lwethu olukhangela indaba zabesifazana uhlelo asihluzeni bomama. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihluza udaba lwabesifazana abangena ezikhundleni zobukhokheli ikakhulu kwezombusazwe lapho sikhangeleke ukuthi ngomnyaka ozayo sizabe sikhetha umongameli sizabe sikhetha amalunga edalela eParliamente abesifazana balungiselele okungakanani ukuze bangene lawo ezikhundleni izikhubeko abadibana lazo ekukhankaseni lapha bayethuselwa abanye bangkhona bayajukuthi nasi bayethuselwa ukuhlomisa amantombazana ukuthi ukuze labo bazwakale babe lesibindi baqunge isibindi sokuthi bamelane alabo esilisa yizo indaba ezizobe sihluza ngazo kuthi ke ngapha kusesekuseni ngaseMelika ngabo 10 ngale ngaseZimbabwe kade kungasi ngabo 4 emini yantambama sibe lengxoxo lapha emsakazweni uyi town hall lapho ke uDr. Chipo Dendere ekade khona la ekade ngupanelist silo ambassador umeli weMelika kwele Zimbabwe ube khona umnumzana Harry Thomas Jr. sasozoba lo munye la njalo uDr. Tau Yakhatso owesizalwane seZimbabwe la kodwa ke ukhona ke uzingcwethi kwezobudlelwane bamazwe omhlaba sazoba lo munye njalo uDr. Machekano wena yena ke ukhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe abasebehlala ngapha eMelika ethiwa yizid na Zimbabwe Diaspora Network ibe ingxoxo enhle sibili lapho ke kade sikhangela ukuthi kuyini okumele kwenziwe abantu becebisana bephana amacebo ukuthi kwenziweni ukuze kube lenguquko ngomnyaka ozayo kukhetho oluka 2018 lapho ke ibandla eleZANU-PF elokhe likhona likhokhela lisembusweni kuyini okungenziwa ukuthi ingxenye amanye amabandla ayenelise lawo ukuncintisa ngokulingeneyo ukuze bathole ivote babe sembusweni labo siguqule umbuso okhona ngaseZimbabwe kume njalo xa kukuthi akasiguquli iZANU-PF ibe lokho ikhona kodwa ke sikhetha abakhokheli abanjani nxa sikhangela ikho ke thina kuhlelo lwethu sikhangela ukuthi abesifazane ngabangaki abazaqonga isibindi sokuthi bangene bamelane labesilisa kuyini okwenziwayo ngasekhaya ukuthi owesifazane laye akhululeke ukuthi angene laye kumncintisweni lo
mafi aiwa PJ vanenze vevanzwa nasi pachirongwa chedu china chemadzimai tiri kuita isu hurukuro yekutarisa kuti madzimai ari kufambisa sei zvinhu takanyanya kutarisa panyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisa kuti nyika yakatarisana nesarudzo muna 2018 gore rinouya uyezve taita rombo rakanaka nhasi tangati nemusangano mukuru ipo pano pavoice of america wanga uri kuzeya iyo nyaya iyoyi yesarudzo kuti zvii zvingatarisirwe ne vanogara munyika nekunziwo kwenyika zvizvarwa zveZimbabwe sarudzo ya 2018 ichinge yapera uye zvetaita rombo rakanaka tina Dr. Chipo Dendere tinogara tichizeya navo ipo pano munogara muchivanzwa vari pafoni asi nhasi takwanisa isu kuvawana imo muno mustudio saka tatsikwa muno neprovinci tinokuchingamidzai Dr. Chipo Dendere
Maitabasa.
Ehe. Tangazve tangatina mumiriri weAmerica kuZimbabwe pahurukuro yanhasi vaHarry Thomas Jr. Tangatina Dr. Katso vanga vari kutaurawo nyaya yedevelopment navamachekano mumwe wevamwe vanga vari pachitiko chanhasi. Asi ndombodzokera kwamuri Dr. Chipo Dendere. Imi semudzimai zvii zvamungati zvanyatsokubatai pamusangano wanhasi?
Chinjenge isa kundibata ndicho kuti vanhu vazhinji vanika kubvumirana katirikuita kuti 2018 zvinogona kuramba zvakaita sezvazviri hurumende yeZANU-PF iriyo iri kutonga. Saka kana zvirizvo zvicharamba zvakaitika chii chatinogona kuita isusu semacitizens, isusu sevanhukadzi, kuona kuti zvichemo zvedu nezvido zvedu zvaenda pa-forefront yeagenda yevachange vachitonga, vangave veMDC, vangave veZANU-PF. Chimwe chandaona ndechekuti vanhukadzi vazhinji hatina vakadzi vakawanda vari kupinda mumakundano ekuti vasarudzwewo vakadzi vazhinji vanenge vari kumashure takamirira kuona kuti ndiani achasarudzwa asi hatisi kukompitawo saka izvo zvinotogona kukonzeresa dambudziko nekuti ivavo vanhu varume vakangodzokera vari zvavari nyangwe vari veZANU nyangwe vari veMDC kuti vachanyatsoita here chido nenyaya dzedu isusu zviri kutinetsa sevanhukadzi ipapo ndopandaona kunge tichaita mutambo mukuru
Asika vamwe vangabvunze kuti nemamirira akaita zvinhu munyika takaona amai Joyce Mujuru vaimbova ivo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachibviswa pachigaro. Hatisati tanyatsoona madzimai chaiwo ari kubuda uyezve achitsigirwa kuti vamire pazvigaro izvozvi zvepamusoro. Munoona sei takutakuenda kuiyo isarudzo ya 2018 zvii zvingatariswe nemadzimai pavachange vachisarudza vangava vari maMP vangavange vari ivamwe vanovamirira munharaunda dzakasiyana siyana. Vangaite sei kuti vawanikwewo vatitsigira mamwe madzimai kana mune zvakadaro?
I think nguva isati yapera. Vanhukadzi ngatisarudzei nzvimbo dzatinoda kukompita kuti tiite maMP. Saka handitombode kuti titange kumhanya kuti chii chichaitika after 2018. I think nguva ichiripo. Vakadzi patinoita zveshe votes takaenda kumasvingo tikaenda kubruwayo tikaona kuti vakadzi vari kuda kuvhota vari kuda kuparticipata vari kuda kurana for office. Chinhu chinonyanyisa kunetsa vanhukadzi nemamwewo macandidates inyaya yemari. Zvinhu zvepolitics zvinodhura saka vakadzi vazhinji vanenge vachiti manje mari yacho yekugadzira maflyer yekukampeina ndinoiwana kupi. Saka isu sevanhukadzi I think data zviorganizer taita mabato. Ndoremember ini ndichikura mai vangu vaiva part yeburial society zvevakadzi vaienda kumusangano yakangosiyana siyana But mwone rangu ndi kuti my generation yedu atina tumsangano sangano ito tuturi productive tukwe vanukazi. Mm-hmm. And vanukazi vanga varipo vari my MP ini ndaka kurara kwa Hatfield. MP vedu vaiva my Irene Zindi. And Irene Zindi aita ma meeting ni vanukazi vakawanda.
Mm-hmm.
And no remember nini nukuti me vangu vaenda kumaduiri. Saka rimwe gore Irene Zindi akaita meeting kumba kwake kuvunza kuti ndapa madambudziko arikusangana nevanhukadzi varikuenda kunotengesa madoiri pavanenge vachicrossa border.
Mm-hmm.
Vachibva vabvumirana kuti vachatanga kuita mabhazi aiuya omira muHatfield ovatakura vari kudzimba dzavo vozocrossa border kuti vanhu vakadzi vasende kumbare kuma 5 a.m. vari vega. Saka muri kuona kuti zvinhu zvakadaro zviri very progressive. Asiko zvino handizi kuti mai Irene Zindi vava MP wekupi kana kuti I think vava senator. Asi tinoda kudzosa vanhu vakadaro vanoisa mama issues evanhukadzi ku front and center. Ende vakadzi vanoziva kuti vakavoterwa nevakadzi kuti vapinde kuti varambe vari MP vanoda kuramba vachiona mavotes kunebva kune vanhukadzi. Umwe MP arimo ndi mai Jesse Majome, mzvari Jesse Majome. And ndo remember achitaura kuti muparliament zvinonetsa kuti vapushe mapolicies because kana uri mumwe chete uri kutaura kana kuti kana muri vashoma mavoices enyu hanyanyisi kunzwika. Asi vakadzi vofuti vemuparliament vezanupf nevemdc vakatobatana kutaura vachikurudzira nyaya kuti vanhukadzi ngavasatukwe. Mashoko akaipa anoshandisirwa vanhukadzi vachiti tikumira pamwe chete sevakadzi vezanupf sevakadzi vemdc. And I think vana vechidiki varikukura vakaona vanhukadzi vachishanda vese zvakanaka kudaro zvino encourage kuti vamwe varane for office.
PJ.
Yeah. Singakatholi abantu abanga singabafonela kumbe singabathinta ngocingo. Silonko Dr. Chipo Dendere lapha obekhuluma nje ngomhlangano owalamhlanje ekuseni ekhuluma njalo ngokuthi kuyini ukudibana labesifazane ingokuchileyo khona kusavula uhlelo ukuthi abesifazane aba inani labo lokhe lisehla abaqonga isibindi sokuthi babangene labo kwezombusazwe bancintise labo kwezombusazwe ikakhulu ube ukhulume lapha ngabanye asebekhona vele abasebenza kadalala unkosika onjengonkosazana Irene Zindi wasebenza kakhulu yena isakhula esithe na wayincedisa umama bakhe ababeseluka amadoyili.
Maybe Dr. Dendere will just come back to you in English to just say you spoke about two scenarios that you see happening in Zimbabwe. If you can just enlighten us on that. I know you sparked off a lot of controversy following your scenario issue, but just, you know, for those who were not able to follow the town hall, let them hear what the scenarios were.
So I said there are two likely options. The ideal but unlikely option is that MDC would win the election, that a coalition of the opposition led by MDC would win.
Mm-hmm.
And that the other scenario is that things will stay the same. ZANU-PF will win the presidential election. And that's the likely outcome, but it's also not the ideal outcome.
Mm-hmm.
The reason why that's not an ideal outcome is because then things might stay the same. ZANU-PF has been in power for a long time. And I think Zimbabweans need hope. We need a change in government. But then the MDC option also comes with a burden. I think I had a triangle that says that this option comes with a caution, a red triangle that says danger ahead if we're not careful. The same problems that MDC and the opposition are facing now will not disappear overnight because they've been elected. And change will not come easy. So regardless of who's in office, citizens will need to do more work. The citizens' movement must not be drawn in by any political party. Citizens, we have to protect ourselves from political parties so that we're able to constantly speak out against abuse. I spoke about corruption. On one extreme, we've got $15 billion that disappeared. And the president said that $15 billion disappeared, but we haven't seen anyone brought to book for that. On another extreme, I just heard yesterday that a councilman from Shitungwiza gave a stand for his four-year-old son. It's that kind of rampant, sickening corruption. What does a four-year-old need a stand for when they are 30-year-olds and 50-year-olds who've been waiting for land for a long time? So in both cases, you've got corruption by ZANU-PF and you've got corruption by MDC. So if we don't address corruption, regardless of who comes into office, Zimbabwe will be in deep trouble.
Mm-hmm. Thank you very much. I would just like to welcome some of our Facebook members that are actually live streaming on our platform. We've got Lakson Edzengwe, who says he's listening. Tafadzwa Kanyimbanzi, watching from Botswana, it's loud and clear. So that's a good sign, because, you know, when the live feed is not clear, then there is a problem. Tichaona Takundwa, listening, Zhangu. Lorraine Magdalene, thank you for watching. We know that you're always supporting the program. Daniel Mainda, from Boys, not bad. Daniel, from Bots, I think, not bad. And then Maya Jermaine is also joined in. Abraham Fortune says, the corruption is a problem. Then we have Joyce Hamba, who's just also joined. So welcome to those that are live streaming with us. Please post your questions, if you have any, for Dr. Chipo Dendere varipano nesu, kutiva pindure nezva murikunzwa nezvimwe zvamungada kuti tizive nezvazvo. PJ.
Yeah. you've said you've worked with women in Zimbabwe. You've been there on the ground. What are the problems barring them from contesting some of these elections, even in the grassroots area?
I think for women, one huge issue is that it's expensive. And maybe people haven't done the math to calculate how much they will need. But a lot of women are concerned about the day-to-day living, so getting bread, hopeful meat for their family. So, and then when you say to people, you should run, they think, oh, no, I can't possibly run. It's so expensive. Something else is just fear, where people are very afraid about participating in politics. They're not sure if this is the right trajectory for them. Women feel that they need the approval of the men in their lives, whether it's their husband or their father or whoever. So those are some of the barriers facing women. And sometimes women will say to us, well, I don't know what I would run for. What do I have to say? And, you know, you have to chuckle a little bit and say, you have a lot to say. You know a lot. So, we want to encourage women to be confident. But that's not to say that women are not running. I mean, we've got some amazing candidates that are lined up for 2018.
Yes, sesilo omunye umhlonitsha wethu akade khona la lamhlanje ekuseni akumbe emini ngase Zimbabwe unkosikazi Dorcas Hobe, siyakwamukela kuhlelo lethu.
Ngiyabonga.
Yeah. Ungathi hlafuhlafu ngamafitshane ukuthi wena ke ubone njani umhlangano walamhlanje esiwenzileyo, kumbe ngithi ingxoxo mpikiswano esibe layo esikolweni se-Voice of America lamhlanje e-Washington DC.
Hayi, ingxoxo eqakathekileyo sibili PJ. Ngibingelele ukuqala abalaleli. Ingxoxo yanamhla sibili iqakathekile ngoba sifanele ukuthi sibone ukuthi siyangaphi from here. And abantu akade besikhokhela, hayi, balolwazi sibili, bayayazi into abayikhulumayo. Mina mfuna ukuthi ngizikhulumele ngedwa. Omama baqakathekile. Futhi ithe sibaningi kwedlulo baba. Mina ngokubona kwami ngifisela ukuthi umumo ube ulungile ukwenzela ukuthi omama babe lapho ukuthi bangene kukhetho. Isikhathi esiningi, ukwesaba kwabomama akusithi ukuthi kabafuni ukungena. Bayatshaywa omama, bayadilizela izindlu, bayabulawelwa abantwana, bayenza yonke into, babhinywa, kuningi kakhulu. Bamele bavikele omama ukuthi labo baphume babe lesizindi baye kuma-campaigns, bayebika ukuthi bona bengenzani. Mina ngokubona kwami kuyasaleka lalokhu eZimbabwe. Baningi esibaziyo, abanye sike sasebenza labo abatshaywa obalinyazwa besenza umsebenzi wabo wokuthi bazise abanye omama, bathi encourage abanye omama ukuthi bazincede. Yikho ukubona kwami. So ngokubona kwami iZimbabwe uma ufuna ukuthi iye phambili, kulabantwana abafunde ukuzwayo, abagcwele emazweni bebhizi bethuthukisa amanye amazwe. Kuthini ukuthi sibavulele indlela babuye bodwa ekhaya? But uzathola ukuthi ekhaya bafica ukuthi umumo wakhona awubahlalisi kakuhle. So abafikayo babuyele emuva, babuye bazolunguza, babuyele emuva. Mina mbona kungalunganga lokho. Ngifisela ukuthi laba abasebekhulile bake bahlale phansi, siyababonga sebenzile. Kodwa umumo esiwubona elizweni awumuhle. Asipheni abantwana. Kunjengokuthi uma sigijima kulokhu siyagijima ngiye nika omnye isigodo la athathe indima ayephutha phambili. kasenzeni khonoko siyekela abantwana bazana.
Nza kutubambe kwa nape ecingweni ngiye ntate omunye umlaleli ositinte ngocingo uDr. Philip. Siyakwamukela kuhlelo lethu.
Kunjani mama?
Hayi nyaphila, kunjani wena?
No, la ngimthili.
Yeah. Mhm.
Masukuhlanganisa yiye kuhle sizilandile. Kodwa umsebenzi okhona ukuthi omama kumele bekhwezele bona isibindi sabo. Esokuthi ma like let's say kuyi position umuntu ongumama manje abanye omama labo beke.
Yikho okukhuthazayo wena.
Mina ngikhuthaza khona ukuthi ama-activists, njengoba sinama-activists onandana we human rights, awe super abortion, ama-youth on politics, and akube labantu ababhusta i-confidence yabomama endabeni ze-politics.
Wena uzishiyelani phandle? Lawo azikhuthazi. Lawo khona phela emkhankasweni onalowo ukukhuthaza.
Ma ngikhuluma nje ngagcina umuntu ongumama, ngakhulisa ngumuntu ongumama. Ngiyakwazi ukuthi umuntu ongumama uyakwanisa konke ongakwaniswa ngubaba.
Kuqakathekile.
So kuqakathekile ukuthi bona omama phakathi kwabo nje bebe ne-confidence, yona leza bayenza ukuthi ma beme phambili lapha bekhuluma nabanye abantu bekwanisa ukusekela. Ngoba vele sesiphile nabo mama lakho, siyakwazi ukuthi bakwenelisa lokhu thina esikwenelisa singamadoda.
Kodwa phela uDr. Dendere uthi yena abesifazane bavame ukuswela imali yona yokukhankasa, ikanti-ke ubaba nxa ekhona lapha emzini uyilakho ukuthi athathe imali yemuli ahambe ayifaka emkhankasweni wakhe wepolitiki.
Kona ukukhankasa ngasikhathi mama ayisikho ukuthi umuntu usebenzisa imali yena anayo ukuthi yena nje ukukhampena. Phela ungakwanisa ukuthi wena uzibike kuphela kahle kahle ebantwini, ungananzelela bonke la ma-politics, bona vele basekelwa ngabanye abantu, basekelwa yiphathi yabo, basekelwa into eziningi. So awungeke ukuthi wena ngemali yakho wena uyikhipha esikhwameni yozayisebenzisa kukhampeni.
Kodwa kulula phela ubaba ukuthi aqambule imali yendlini ayisa emkhankasweni kulo mama. Siyavumelana kukhonoko.
Yana khona phela ma sihlangene njengamaphathi khona phela. Umama bona supportani. Kulapho kule ndawo.
Kule nkinga khona.
Okule nkinga ukuthi bona omama basupportani. Sesingakukhuluma khona ukuthana ukuthi ezindlini ma kuyikuthi abantu bahleli bonke. Kodwa singakunanzelela izindaba ezinje ezingana ngabomama bebodwa. Khona kuphela omama bona ngokwabo bengasekelana bona bekhangelane njengabomama ukuthi basuke ngaphi, basiphilisile, basiphilisile. Isizwe sethu vele sithembele kibomama nje. Bona basekelane. Amboni ukuthi mina kungaba nenkinga. Bona ma-ke ngenelisa ukuthi bona bebe ne-confidence bengabomama bebodwa.
Hayi, mbongile kakhulu mnewethu.
Mbongile nami mama.
Yeah. Dr. Dendere, Dr. Philip here was saying some of the problems that women are facing is that women don't support other women. What do you say about that?
You know, I think that's something that people like to push around a lot. And I think we do. I think women do support each other more than people think. Mm. So right now with She Votes, for example, which I've been talking about a lot, it's a platform that we created specifically for that purpose, right, to bring women out and to support them. But this whole idea that women don't care for each other, so we don't support each other, I think it's very chauvinistic. It's a male world that's created this rivalry that really doesn't exist. So if I, and you know, I'll speak personally, if I find that there's a woman who's interested to run, I'm really going to push and support that. I have made some good friends really angry in the last week by saying that if Linda wants to run for the seat of Harare Central and there is a man there and this man is from MDC, but I think he's corrupt and I think he's bad at his job. I mean, Harare Central had a gushing pipe near the passport offices for a long time. And so if the MP couldn't fix something as simple as a gushing pipe, then by all means, I'm going to support Linda, not just because she's a woman, right, but because she's a very strong woman who has been out there campaigning. And so people will talk about people like Pastor E, who's a man who's done some really good work, but there are women activists who've done equally good work, right? Mm-hmm. The day we were at the courts waiting for Pastor Ivan to be released, who was giving the updates? It was Maureen Kademaonga, right? And people think that's not a big job, but she's the only person that people were listening to. So I think, you know, women, we support each other. I think men love to say that we don't support each other because it supports their agenda. But I don't think that's true.
But they're also speaking on the premises of, let's take, for instance, in the ZANU-PF hierarchy, that Maimujuru was pulled down by women.
Yeah, and I think, you know, politics is a dirty game. it's a really dirty game. And I have my own views on Maimujuru, but because I'm an academic, I like to talk about things when I've really studied them. Mm-hmm. And everything that I've studied about Maimujuru so far does not present to me with a convincing candidate. But I think a lot of women spoke out when she was attacked over her sexuality, because that has nothing to do with her politics. Mm-hmm. When grown men in ZANU-PF were questioning whether or not she was raped and talking about a body as though they owned her body. I think a lot of us, even women that don't agree with her politically, we had issues with that. We spoke out in a different capacity. So maybe we don't agree with her politics, but we definitely agree with her heroism in the liberation struggle. And we think that her sexuality and her body is not for public discussion at all.
Mm. Tinenge tinemumwe atifonera izvezvi tina muzvare Daphne Jenner veZimbabwe vari kumusha makadi muzvare Jenner. Aiwa tiri wadi tinokutendai takaona last week manga mune muchiratidzira imi muchiratidzira panyaya ye section 56 zvakafamba sei nekuti nhasa patiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika uyezve tina Dr. Chipo Dendere vari muno mustudio nesu saka tinoda kuti timbozeya tione kuti imi muri kumusha zviiwo zvamuri kuita semadzimai munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika.
Okay. Kana ndichitaura nezvemarch isusu takabatana nemamwe madzimai akaparticipata pamarch yakaorganizwa neWomen's Coalition of Zimbabwe.
Mm-hmm.
Saka isusu, because we are a member yeWomen's Coalition, we took part in the march. When the pamarch yakaitwa musitadhi panga paine masangano akasiyana-siyana anova iwo mamembers eWomen's Coalition achitungamirirwa neWomen's Coalition anosanganisira WIPSU, WILSA, WOPIS, RAU, ndokutora nemaabbreviations asi panga paine masangano akasiyana-siyana nemamwe mamembers anova vanovawo part of Women's Coalition as individuals. And isusu semaonero atakaitawo sevanhu vanga vaiparticipatawo tinofunga kuti zvakafamba izvo zvakanaka. Ndisingazivi hangu kuti ivo veWomen's Coalition vakaorganiza vanoti kudii havo nematarisiro avanga vakaita kuti machi chafamba sei. Asi ndingati kuno kumadzimai mazhinji ari kutaura nyaya yeequality kunyanya-nyanya tachitaura vachitarisa nyaya yeconstitution kuti iyo iye zvinezvi vanhu vobvo vanopemberera kuti constitution yedu Zimbabwe is got they call it gendered constitution kutaura iyo kuti inoratidza kuenzaniswa kwemukana zvakanyanya. Asi dambudziko riripo nderekuti pamararamiro chaipo kuenzaniswa kwacho hakusati kwakunyatsooneka nekuti mikana madzimai ari kuwanikwa achisarayiwo kumashure pamikana mizhinji mungave mumabasa ingave maeconomic opportunities kana kuti even kuburitswa kwavanoitwa munyaya dzenhau kana kuti kukwidza mumatongerwo ezvenyika. Mm-hmm. Saka isusu sesangano rinonyanyotarisa zvemidhia kana kuti mashandisiro anoitwa midhia nemadzimai kana kuti maburitsirwo avanoita tinoona sekunge vanhukadzi vachine zvakawanda zvekuti vaite kuti vave vanhu vane yatingati pachirungu authority kana vachishandisa midhia kuti ivo vamiririre kudzero dzemadzimai kana kuti vamiririre kuburitswa kwemadzimai mune zvakanaka.
Mumbobate nyu makadaro. Dr. Dendere, muri kunzwa zvekutaurwa namuzvare Daphne Jenna veZimbabwe. Vari kutaurawo vakange vane kuratidzira kwavaiita nemusi wemugovera wapfuura, vachiedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa nyaya yeSection 56 yeConstitution inotaurwa nezvekuenzaniswa kwemukana. Mungatii nezvavari kutaura tisati tavati vaende zvavo?
I think ndinobvumirana navo kuti nyangwe constitution yedu ichinyatsokunyora nenhau dzeequality, paimplementation apa tichine rwendo. Asi ndinotoda kutenda kuti madzimai akakwanisa kubatana musi weSaturday vakaacross mabato akasiyana-siyana tichisimbisana panyaya idzi. Ndingangoti chimwe chandoda kunzwa ndechekuti pamusangano iwoyo handina kunyatsoona pasocial media kuti madzimai ekumachechi vakauya here. Nekuti I think vana mai pastor vakabatana nemamwe madzimai, then tinotanga kuona vanhukadzi vachiva active in a very different way. Nekuti vakadzi tiri kuwanikwa tiriko kumachechi tichibata mabasa akawanda chose. Asiwo vemachechi maybe vakauyawo vachitaurawo nezvenyaya dzeconstitution nedzenyaya dzeequality kumabasa, pamwe tinogona kuona pachita musiyano amenoti vanofunge nazvo.
Muzvare Jenna, mumbopindura ipapo tisati tati zvenyu muende kuti vemachechi vaipo vavanga varipo here kana kuti muri kushanda navo here munyaya idzodzi?
Zvandingatotaura ndezvekuti semazivi andaiita semakukirwo anga akaitwa madzimai kuti auye vanga vakadedzwa kwakukadedzwa madzimai ose. Asi ndisingazoziva zvangu kuti pane vakauya ndevapi vandingati ava neava kana kuti vaimiririra sangano ripi, izvozvo zvingatoti.
Aiwa, tinotenda nhare dzavo dzabva dzadonha. Asi ichokwadi, tanga takuka isu amai Pamela Mhlanga veWomen's Coalition of Zimbabwe, but sekuziya kwamunoita nhare dzekuZimbabwe dzinoti netsei namuzvare Linet Mudewe veZimbabwe Activists Alliance, tiri kuramba tichiedza kuvabata. PJ.
Nkosikazi Hove, lokukona ecingweni. Hello.
Yebo, ngikhona.
Ye, uzwile umbuzo lo ukuthi abesifazane ikakhulu labo abasemachaweni babonakala begcwala ezinkonzweni lapha lasizikhundleni zasenkonzweni, kodwa ke nxa sokukhulunywa ngezombusazwe bayachedela emuva. Wena ubona njani ukuthi bayaphatheka na, njalo kunganceda na ukuthi bona baphatheke?
Emhlanganweni wethu ebesilawo i-townhouse meeting ngithilo ukuthi omama bayesaba, besaba njengoba bechaywa, siyabona bebhinywa ngesikhathi zokhetho. Kusitsho ukuthi uma umuntu efuna ukuya kukhetho kumele uye lapho yakhona, uye campaign esikhathini kuze kube mnyama ulokhu bhizi ukhuluma labanye abantu, kodwa you are not safe. You are not safe. So omama bagcina besesaba ngoba sesiboni lapha ningi esibaziyo abachaywayo, babethwa babethwa babethwa, bebethela ukuthi bakhulumelane bakhampenelane, so basivalela. So mina ngokubona kwami ngifisela ukuthi kube le atmosphere evumeza ukuthi ofunayo ukungena kugetho angeni, esazi ukuthi hayi kakunankinga. Ye, imali iqakathekile. It's true ukuthi imali asilayo futhi omama, ngoba thina siqala ngokubona imuli iqala and imali yakhona kayeneli ukuthi ngibe sengisithi champu ngigijime ngiye kurali ngale ngigijime ngiyethini, kuba lobunzima khonapho. So sifisa ukuthi ngawo omama bayasekelwa.
Ye, kodwa-ke nxa bengakasekelwa umumo njengoba unje, sesingagoqa izandla na sihlale ezindlini sithi
lapho vela mina mbona umama kodwa kuvamile ukuthi silezilindi ngoba impilo yethu vele ilobunzima. So omama abawufisela ukuthi kwenzeke ukuthi mina ngokubona kwami obaba yibo abasi kuthiwa yikuthi divide and rule, basiphambanisa. Ungakhangela bona labo batsho ukuthi uma kubuseya kumarali omama yibo abagijima phambili. Kodwa indlala endlini le, abantu ababagijimela phambili ababasiza endlini balamba ngale. Kodwa uyabona khathesi ungakhangela ukuthi izanu lokhu ingena, kodwa ilizwe lonke liyakhala ngokuthi umuma awumuhle. Kuyini okwenza ukuthi thina omama siyithe sibaningi sikwanisa ukuthi sivotele le ihulumende khona kathi ibiloki ngena kuyini okwenza kube njalo. Sifanele ukuthi thina phakathi kwethu sizifundise, sifundise njalo labanye ukuthi asikhethe nomama sibafake ezikundleni.
Sisekelane thina ngokwethu.
Sisekelane thina ngokwethu omama, singasetshenziswa ngoba kukaningi sibona omama besetshenziswa. Uzabona yibo abagijimayo bagijime bagijime, kodwa ukuthi basekele omnye umama hayi ngenxa yokuthi bagijimiswa ngabanye obaba le. Lokho kakulunganga. Sifanele ukuthi sikhangele ukuthi omama abalolwazi baningi kakhulu, sibe yibo esibakhethayo sibafake ngoba sisazi ukuthi bazasimela kuhle.
Bayini njalo bayenelisa. Hayi bamba khona apha ecingweni. Ah, nkosikazi.
PJ tinemumwe mnyarikani wedu muzvare Linet Mudewe. Muzvare Mudewe tinokuchingamidza pachirongwa. Hello. Hello, muzvare Linet Mudewe.
Hello, Marvelous Magadi muri Zimbabwe.
Aiwa, tiri wadi zvedu isusu kuno, nhasi sekutaura kwatamboita musati mapinda pachirongwa, tirikungotarisa kuti madzimai ari kuita sei panyaya idzodzi dzematongerwo enyika. Takanyanyotarisa nyaya yesarudzo yemuna 2018. Saka taita rombo rakanaka, tina Dr. Chipo Dendere vari muno vachange vachizeya nesi nemiwo imi muri kuZimbabwe. Mumboti tsananguro kuti kwakamira sei ikoko kuZimbabwe, takatarisa zviri kuitwa nemadzimai akaita semi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinotenda handizivi kuti muri kundinzwa here.
Tiri kukunzwai, muchitotaura chimbi chimbi nekuti nhare dzachona amen.
Okay, tinotenda madzimai emuZimbabwe vari kuedza nepavanokwanisa. Tine madzimai anotungamirirwa nechikwata chinotungamirirwa naMorini Kadimaunga vari kuedza kupinda mumadzimai kumaruwa nepese kwese kutaura nyaya yekuti madzimai ngave vanhu vanovhota kuti vavhotere hutungamiriri hunokwanisa kuti huchengete nyika yeZimbabwe. Asi zvakangooma kuti tinotaura kuti pakadaro kuti madzimai haazi vanhu, atizi vanhu vari kuziva nzvimbo yedu. Madzimai emuZimbabwe nenyika yese atizi kuziva nzvimbo yedu. Ndiza kuti nditaure kana ndichibva pagwara reBhaibheri, kubva pakasikwa Adamu naEvha. Evha akapiwa mutongo wake wekuti aizove munhu aizozvara achirwadzirwa nemimba kuti azvarwe achiriritira mhuri. Kana nanhasi mudzimai, kana pasina madzimai hapana upenyu. Vana vatinozvara ava vanotarikira kwatiri kuti tinge tichivachengeta. Asi kuvachengeta uku kunenge kunosvika paimwe stage yekunzozi aiwa kana mangozvara zvasara isusu varume tinenge taakuita. Asi hazvizi rizvo, munhu anoziva kuti mumba mune nzara senyika yeZimbabwe kuti kuziva kuti zvinhu zvakaoma nzara mumba. Nyange baba varipo anoziva kuti vana varara nenzara munhukadzi. Saka handizivi kuti akatangoti munhukadzi ngaangovhote here kana kuti munhukadzi ngaasimuke avhoterwe vari vanhukadzi, tichibatsirana tichisapotana sevanhu vakadzi kuti vana vedu vange vachirarama.
Tombokubatai muromo ipapo nekuti tine mumwe munyarikani ari muno mustudio medu, Dr. Chipo Dendere. Ndichati vapindure nezvamataura imi muri kumusha, tisatazotora mumwe munyarikani wedu wechidiki mudzimai kuti apindewo mustudio timbonzwawo kune vechidiki kuti zviiwo zvavari kuda kuona. Dr. Chipo Dendere, mukomenta yenyu pane zvataurwa namuzvare Mudewe.
I think ndinovumirana nazvo. Munhu anoziva kuti mumba mune nzara ndimai. Mai ndo vanoziva kuti vana vakadzingwa kuchikoro, mwana anoyachudza mai kuti ndadzingwa nekuti kwanzi kuri kudiwa mari yakadii. Saka vanhukadzi mumapato mese mavari, ngatibvei kumashure, ngatiranei for office. Saka ndicharamba nichidzokorodza zvandambotaura kuti it's not too late for us to get my female candidates, kuti tione vanhukadzi vachimira, vachisumuka, vachiti tiri kuda zvigaro. Kumatebeleland kuVictoria Falls, ndakambotora nguva nichigara kuVictoria Falls. Chimwe chinhu chakandishamisa ndechekuti maticha ekuVictoria Falls kuMosi High School vaitaura nezvemasanitary pads. Ndikataura na chair I think senior teacher. Mm-hmm. Bakati chipo ngati unze ima sanitary pads ni kuti vana vedu wa shinji varu kurova kuchikoro masivaka wandisa nina uye kushewa ma sanitary pads. Inine vamwe tikaunganidza mari, tikaiendesa. Asi kana ndakatarisa Victoria Falls, ndufunga kuti kusenior teacher vakadi kurana for mayor. Mm-hmm. Because vanonyatsonzwisisa ukamuvanzwa vachitaura nezve Victoria Falls chayo chayo ndichiti ko vanhu muri kunzwa nzara sei iko kuriko kune mapopoma mapopoma ndo ari kuunza mari vachinditsanangurira kuti mari inongouya hatizivi kuti inoenda kupi
mm-hmm.
kana vana vedu chaivo havasati vambonoona mapopoma nekuti kunodhura kunoita $7 they can't afford that saka munhu kadzi iyeye she understands what's going on she understands Victoria Falls kudarika vanhu vazhinji vandosangana navo muVictoria Falls zvokuti ndingatoda kuvasupporta hamene zvanditeerera vhiyo here asi vakadecida kuti vanoda kurana for office ndinenge ndiri kumashure kwavo asi even shamwari yangu chaiye headmaster vakati chipo ndoda kurana asi zviri pakati pavo vari vaviri ndinoenda nasenior teacher vechikadzi because vanonzwisisa nhamo dziri kusangana nevanhukadzi
maybe just rounding up before we let you go you spoke about what people need to look for in a candidate when they are voting especially women because you know in the run up to elections like now women are most active but when it comes to actually getting them to that position of authority we don't find any women but what should women be looking out you know when they're looking for a candidate to vote for
I think you know corruption is huge someone just doesn't start being corrupt when they're in office they have been corrupt before so we need to identify instances of corruption before and if we see even a little bit of it I think that person should be off the table we need people that know the places that they're running in someone from Harare cannot run for an office in Victoria Falls. No, right? We've got to make sure that the candidates that are running are from the area. They know the place. They are passionate about it. They care about it. And then we support them. We need to know that this candidate is viable. And I don't mean just viability in terms of whether or not they can win in that particular instance. But are they viable enough to come up with issues that we care about? Are they viable enough to come up with issues that matter to women? Are they passionate? Are they a go-getter? That's what we need to be looking at our candidates come 2018. And I don't support any political party where the executive is only made up of men. I think that's something that as women we need to look at. Who are the leaders of these political parties? If a party has five leaders and four of those leaders are men, that's not a party for you.
Mm. On that exciting note, thank you very much, Dr. Chipo Dendere, for having been our guest here. As we wait for the young, the youthies to come in, I'll go over to UPJ to just, you know, maybe wrap up what Dr. Dendere was saying.
Voting in Buyelega, Gunkosiga Zobe, Okona Itinguin, Uti Uzizuele Lawe, Agati Kuluma. Lapho uDr. Dendere uthena nana abesifazane kumele bathathe izikhundla lezi kodwa ke uyababona abanye abafazi abavami obabonayo ukuthena nana laba bangaba inkokheli enhle sibili singaba approach yini sibathi why don't you run for office kungaba licebo elihle na
oh yes into efanele ukuthi siyenze ngokubona kwami siqala ngento okuthiwa yi-empowerment
women.
Ngoba sonke simele sifundise ukuthi uma usulaphaya esikhundleni lesiya kumele ube yilokhu lalokhu lalokhu. But ungaqala ngomuntu ovele oselolwazi bese kusithi thina abanye sonke sesimsupporta kuba lula, indima iba lula. Khangela abantu abanjengabo abavele belezikhundla phakathi. Abantu ngapha i-example ka-Honorable Jesse Majome.
Yeah.
Mina ngubona kwami she is a dynamic woman. Uligwetha so uyazwisisa into zomthetho. Uma sikhuluma ngento ze girl child marriage. Uvele njengomuntu ongumfazi uzwisisisa kalula. Lathi njengabafazi silakho ukuthi singenise kuye izikhalazo zethu. Yena bese zithuthisa zisephambili ngoba uvele into zomthetho uyazazi. So kufanele ukuthi sikhangele indima ezithiyeneyo lo angasutha lapha lwana ufithe lapha lwana lapha sibasekele omama bonke labo njalo sibaphe information yokuthi bahlale labo belolwazi sonke isikhathi yikho ukubona kwami
hayi bamba khona apha ecingweni I think Marvelous
oh yes
one,
We are very, you know, lucky today. We have, a whole lot of high-powered women. And now we have a young lady called Jackie Nyamutumbu. Musikana wechidiki. Vanga vari pamusangano wedu pano pa VOA. Tinokuchingamidza.
Thank you very much. Meta basa. Ndinokuchingamidza.
You were at the meeting today. Tell us, what was your takeaway? What was the highlight of that meeting?
I think one of the biggest highlights was having Dr. Dendere there as a young woman, seeing a fellow young woman being there and being a voice that a lot of people are actually listening to and paying attention to. That made me feel empowered personally as a young woman. Because it matters as well. You know, even though she was saying there was only one out of all the panelists, but still, knowing that there was a lot of politics. I was going to say, and she can comment about it in an intellectual way, and people respond. I think that empowered me personally.
Iwo uri chizvarwa cheZimbabwe chechidiki, ndanzwa uchivhunza nyaya yekuti isu sevari muno mudiaspora sewe todzokera here kumba kana kuti kwete, tichitarisa nyaya yanga iripo mudariro yenyaya yemaelections a2018 kuti kana zvinhu zvikachinja kana kusachinja uri kufunga kuzoita sei?
Hey, ende zvakaoma zvechokwadi, nokuti chero ndiri kunoko unoona kuti zvini unenge une machances, maopportunity ekutibatsira vanhu kumba. Asi ukaenda kumba, then you can be a real voice. Vanhu vanonaso kuona kuti aiwa uyu asingotaura kuti ndoda Zimbabwe, ndoda change. Aripo ari kunasoita chaizvo zvikudiwa. Saka I know kuti handizirini ndega semwana mudiki ari kufunga kuti nai, saka apa chii chinonasoita kuti ndiende ndisare kunoku nditaure here pamasocial media platform, nditaure ndichifonera vanhu ndichivaudza kuti endai kunovhota, tosupporta maorganization ari kuencourage vana vadiki kuti vavhote, kana kuti ndiende ndirini mbune. Sogare ipapo pachigaro ndichinasoone kunzi uyo ndiye ari kuvhotera nyika yedu kuti zvoniite nani. Saka chichiri chinhu chandiri kutoresla nacho, which is why ndachibvunza Dr. Katso, saka toita sei sevana vadiki vari mudiaspora? Tinokwanisa here kuvhota tiri kunoko? Kana zvakadaro, ngatidaroka vese vari mudiaspora ngativhotei. Asi kana tisingakwanisi, ngatinatsowanei nguva yekuti zvini, you know what, we have to vote, because machanges anoitika haazingorei vanhu vari muZimbabwe chete. Kana nesuwo tiri kudiaspora tichabatwa nezvichasarudzwa muna 2018.
Pari zvino hazvo vari kunze kwenyika sesu hatikwanisi kunge tichivhota, asi kana ukadzokera kumusha ukanoregista kuvhota, unogona kudzokera zvekumusha panozovhurwa kunzi vhoti yako wovhota. Asi womboti muchidimu, iwe uri musikana wechidiki, wataura nyaya yesocial media iri kushanda sei? Takanyanyotarisa nyaya iyo yezvematongerwo enyika kunemi vechidiki.
Social media iri kutibatsira kuti tizive kuti chii chiri kuitika, especially isusu tisiriko kuZimbabwe. Tenchinasonoti ichi ndo chaitika, vanhu vaenda out kuno protesta kana kuti vanhu vagara. Asi one thing chete pa social media ndechekuti takuramba tingori pa phone, hatichete action. Ndopari kundityisa chete kuti tikaramba manje sei vana vasikana tichichikira kuti ini ndikabuda kundikabatwa, kundikazosungwa, kundikaita sei? Aiwa, hatifanira kutya, nokuti tikaenda takawanda unoibata sei one? Unobata sei munhu one kana takawanda? Saka ndofunga kuti zveni social media iri kushanda kuti tizive kuti chii chiri kuitika, iri kutibatsira kuti tizive kuti right, saka tosangana papi. Asi chikuru ndechekuti tisangane kana tataura pasocial media, ndokuti tinazoendera mberi zvakanaka.
Muchidimbu wongotitsanangurira vamwe vari kunyora ipapa kuti kosisiva vechidiki vari kunyatsotsetsenura kudai, sisi Jackie Nyamutumbu ndiani chaizvo vanoita nezvei?
Ini ndinoitwa Jackie Nyamutumbu zvamataura. Ndakaenda kuchikoro kunonzi kuArkansas, kuchikoro chinonzi Hendricks College. Iye zvino ndakushanda ndoita clinical research, saka ndiriwe wemadoctor. Ndakaita biology, ndakugara kuMemphis, Tennessee. Tichingobata tiri ikoko, tichingoonekera kuti maZimbabweans tiriko, tiri vanhu vanoshanda very hard and tiri vanhu vanoda nyika yedu.
Aiwa, tombomira ramba wako wakadaro PJ. Wabunzwa musikana wedu wechidiki.
Haya, kungichazile Sibili osakhulayo nxa ikhuluma ele so much energy. Ekhuluma ngokuthi ukhathesi ubambekile ukuthi enzeni, ukuthi njengoba isegqedile isikolo abuyele na ekhaya aye kuba ngumactivist on the ground, kumbe ahlale khona ngapha kodwa ke abeloke encedisa ukuletha inguquko ekhaya. Ubona njani wena Nkosikazi Zobe? Umcabango labaningi lo.
Hello.
Hello. Ubona njengomcabango labaningi na ukuthi uyabe bambekile ukuthi ngenzeni Sibili ukuthi idlabuzane engilalo ngiyesebenza ngikhona ngekhaya ngasekhaya kumbe ngisebenze ngikhona apa ngase ku diaspora.
Hayi kuya ngokuya.
Mm.
Omunye uyakwanisa ukuthi enele ukuthi ayele esazi ukuthi umsebenzi yafike ukuthola.
Yeah.
Omunye njalo esabe siyakwazi ukuthi banengi kakhulu. Amafigures ayathi ukuthi banengi kakhulu abantu abangasebenzi eZimbabwe.
Yeah.
Besizwa yilabo abaphandle kwelizwe izihlobo labangani yiba abathumezela imali encedayo ekhaya. So kuya ngomuntu uma ezizwa ekwanisa ukuthi angayasebenza awuthola umsebenzi akulanto embi. Kodwa siyazi iqiniso lihle singeke sacatsha ngomunye siyazi ukuthi umsebenzi kayiphi ekhaya. And ukuthi uye qalisa kumele ube layo leyo mali ukuthi uqalise. Lama conditions ukuthi usebenze afanele ukuthi abe khona. So uma kuyukuthi into zonke zihlangana ye ungaya kusebenza ekhaya. Kodwa mbona ukuthi iningi labantu sisane fencing siyesaba.
Isiyesabela khona ukuthi ngasekhaya ungabe uzi uyizinakekela njani le muli yakho.
Uyabona ukuthi uma ubuvela uzisebenze laphandle uma usufika le nguwena ngokade usiza abasekhaya uma usufika le wena uzasizwa ngubani.
Yeah.
PJ, maybe let's just see if our caller from Zimbabwe is still on the line before we go back to Jackie. Miss Mudewa, mshiripo ile? Hello? Miss Mudewa? Naredza wameno zvadziri kuita ndofunga vanenge vari kunzwa kunenge kune radio kana chitomboenda kwauri back kwauri Jackie. Tomboti zvino zvasanduka munyika. Iwe vision yako kana vision yako yeZimbabwe after 2018 ndeipi?
Zimbabwe yatingade ndekuti isusu vanhu vese vano vadiki twene mabasa kuti tiwane kusupportana tega. Asi noti zvino nyika yedu iratidzike kana kunaka kwayo kuzvini kana uchifamba muroad. You know Zimbabwe tends to sunshine city guys red basket my streets akachena tichina sono zvini kune zvinhu zvakawanda zvekuita tirano vadiki zvida kusangana saka tichido kuti you can go here you can go there and it's affordable not only because zvinhu zvacho hazvidhure but because you one basa sikona kuona kuti say kuzvitengawo uchenda tichena tichinakidzwa nori zvino zvandinoona kuno kundoona vana vadiki vakawanda vane freedom yekunasofamba vachinakidzwa vane ma opportunities asi susu hatina zvakawanda zvakadaro saka after 2018 Zimbabwe ikatibvumidza kuti tite opportunities tikwanise kunaso grow our potential nezvatinogona aiwa tinodzokera tese
vamwe vangade kuzoti chii chaunga unzwa kuZimbabwe tomboti zvinhu zvasanduka it's ideal
sezvanaka.
inini I am passionate about women and public health. Saka chandingade kuti zvini pane zvishoma shoma zvatasarwa nazvo kuti zvini hutano hwedu hunasoita 100%. Zimbabwe we're leading I would say mu Southern Africa but pane zvishoma shoma zvasarwa tinazoti vakadzi vedu vanasochengetwa vanoziya hutano hwavo nevanhu vese vemunyika. Saka chandingaunze nini is a real appreciation of good health and how to get there so that we prevent kuti ana typhoid ana cholera havangatibate katiri vanhu vakadzidza kudai so kwete tifanona seta way ahead of the game. Saka ndo ngonzo kuZimbabwe.
Ai watinotenda PJ.
Yeah, ai ngosakhula yelo oleta idlabuzane elikhulu. Njalo siyambonga ngokuba kuhlelo lethu. Ngibonge thathe leli thuba njalo lokubonga umne wethu ofone eZimbabwe uDr. Philip. Ngibonge njalo unkosikazi Dokas Hobe layeke osiphathise esecingweni kodwa ukukhona apha eMelika. Njalo ubuyile wazosisekela ku town hall. Meeting yetu esibelayo ingxoxo esibelayo ekseni ngapha ngaseMelika kodwa ke ngasemini ngale ngaseZimbabwe ngabo 4 lapho kade sikhuluma khona ukuthi beyond 2018 elections lapho ukhetho solwenziwe kungenziwani sikhangelele iZimbabwe enjani.
Yeah, I would like to thank our guest tonight. We had Dr. Chipote Ndere, who was also a panelist at our town hall meeting earlier on here at VOA. And our in-studio guest, the young Miss Jackie Nyamutumbu, who says she, you know, she's looking forward to a new Zimbabwe where she can go and contribute something. Also, we had Lynette Mudewe of Zimbabwe Alliance, Activist Alliance, and also Daphne Jenner of Her Zimbabwe, and all those that actually called into the program. We really thank you. I'm Marvelous Mklanganya Huye here in Washington saying join us again next week on the Women's Roundtable where we speak about issues affecting women. You have a very good night.
Oseli Valeli Sawa Manje, Praxitis Jeremiah, and City as Vega to Wild Fanai, Scatisini, near Vigeliza, and Molesine City as Issus and Womar.